buzima pane chipo chako ndorarambisa munhu achizi chipo chikuru kuziva pane chipo chako kana waziva pane chipo chako una kuchishandisa kana nyama ichakuona Mamwe wakazi wachafumane kushandira vamwe Mamwe wakazi wachafumane kushandirwa ndevamwe Oh mwari Sizai mumwele mumwe pane chipo chake Mamwe wakapiwa chipo zvetsiva Asimana sombo kanya papuno gira kumapawa Pane kuti chipo chake chimuchise mari Chomuchira mari asungirwa public fighting Oh mari Zizai mumwele mumwe pane chipo chake Kushata mababa wana wari kurara mutera Baba wakati wakuma kui kui Pana wanochema hii baba wabiriwa Oh mwari Zizai mumwele mumwe pane chipo chake Mutapana uchakare kirewa Na iwe chipocha wakapiwa nendega Kuti umfume socho baza misha yewa mwe Oh mwari Sisa imu mwele mwe Pane chipocha ke chipo zacho chika kutwa nemunu wazake hapa na chinotemba panu wano mwe wazari kubucha nyanga
Kuna zipo, kuna zipo, kuna zipo.